chiziviso mugovernment gazette gurukotare zvemutemo vaziyambi ziyambi vati ZANU PF ichawana mari inodarika mamiriyoni makumana nemanomwe kana kuti 47.8 million mushure mekuwana zvikamu makumi matanhatu nechidimbu kubva muzana musarudzo dza 2023 ukuwo TCCC ichawana maziga anodarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri kana kuti 22.1 million mushure mekuwana zvikamu makumi matatu nechimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 31.5%. Studio 7 payabata vaziyambi varamba kutaura kuti vachapa chikwata chipi cheTCCC sezvo paine zvikwata zvitatu vaziyambi vati vanoziva bato rimwe chete vakati ndiro richapiwa mari asi mapato ose matatu akaendesa mapepa asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mari ichaenda kune vari kuzviti munyori mukuru weTCCC vasengezo chavangu vachavangu vaudza Studio 7 kuti chakakosha ndechekuti bato reTCCC richawana mari uye ichabatsira pakusimbisa musangano
hazvina basa kuti ndeani anowana mari tikosi tese TCCC
mutauri wechikwata cheTCCC chinotungamirirwa navajameson timber vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vane chivimbo kuti vachapiwawo mari iyi
TCCC mutungamiri waro anozikanwa ariye ndiye akakwikwidza nema MPs nema councillors ayo kana mari chizopiwa umwe munhu zvinenge zvaa zvekutotyora mutemo nezveumbavha zvisinei nekuteedzera zviri mubumbiro remutemo
vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa painvest of zimbabwe valazarus sauti vati kushandiswa kwemari iyi hakuna kujeka uye ingadai ichishandiswa kuvaka migwagwa zvikoro nezvipatara asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti harisi dambudziko kuti mari iyi ichashandiswa sei
mari idzi zvakanyanya kukosha kuti dzisabve from a taxpayers ende kana dzikatadza kubva kuma taxpayers dzakufanirwa kunge dzichibva kupidza kufanirwa kunge dzichibva kune vanhu vanenge vakasunungukawo zvavo kuti vange vachipawo mari kumapato avanosapota avanofarira
kunyange hazvo mapato achapiwa mari iyi ari kufara kuti ichavandudza mashandiro avo vanongorora zvezvematongerwo enyika vastanford nyatsanza vanoshanda nesangano rezimbabwe democracy institute vaudza Studio 7 kuti mari iyi ngaiongororwe mashandiro ayo
Zvakaita tarisiro yedu kuti panopera gore panobuda auditor general's report paya toonawo audit iri specific to the use of this money nema political parties aya
zvichitevera chiziviso chanhasi chasara kuti bazi rezvemari richiburitsa mari iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha